A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, December 18th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about preparations by members of the diaspora community of going back home for the festive season.
Dozens of Zimbabweans are trooping back home from various countries throughout the world, but the busiest port of entry is the Beitbridge border post, where long queues are forming.
Despite the harsh economic conditions in Zimbabwe, many say they will brave the intermittent power cuts and the host of problems that the country is facing just to be with family and friends in the true tradition of the Christmas spirit.
However, some in far-flung countries like the United States, Australia, the United Kingdom, and other countries would rather send money to their relatives than travel back home.
Tonight, we want to hear your thoughts on this issue.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and as usual, we call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock p.m.
We are also live streaming the show right now on our Facebook pages, VOA Zimbabwe, VOA Ndebele, and VOA Shona.
Let's take a quick break. We'll be right back. Yes, thank you so much. Lamhlanje ke zulukandaba sikhuluma ngodaba lwamalungiselelo abantu abahlala phandle kwelizwe okuphenduka elizweni besiyahlangana lezihlobo labangane ngesikhathi sekhefu leli elekhisimusi. Ye, siyazi ukubana hayi umumo wezomnotho awumanga kahle okubangela ukuthi abanye bethi hayi ukuthi ngiye khona ekhaya lapho kungela magetsi okungela manzi lokunye okunjalo. Abanye bathi hayi kungaze kube njalo ekhaya kusekhaya. Sibabonile baningi bayahamba ekhaya. Sikhuluma nje emngceleni weBeitbridge eSouth Africa, kugcwele indwendwe zichaya khonale abantu besiya ekhaya. Njalo siyazi ukubana kwamanye amazwe lakho okufana langapha kwele Melika, kwele Britane, Australia, lamanye amazwe akhatshana khonale, abantu bathi hayi ngcono sithumeze imali kulokuthi thina siyefika, ngoba hayi siyazi ukuthi kulobunzima imali leyana kade izaphathisa kulokuthi iphelele yonke kundizamtshina. Njalo ke abanye bathi bona hayi lanxa sihlala khatshana khona ngale siyahamba, kungangcono ufike ungela yona indibilichi yokuthenga kona isinkwa kumbe kuyini, ube usu kodwa uyabe ubone abanye. Njalo lesikhathi lesesekhefu lekhisimusi abantu bajanile ukuthi bayahlangana izihlobo labangane bexoxisana bejabula kunjalo. Yiko ke lamhlanje sifuna ukuthi sixoxe lani ke lisiphe imbono yenu, lisitshele okwenzakalayo. Jonga
ngongu vadiwa watereri nevatariri, nasi muchirongwa chedu chediaspora tiri kukurukura nezviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, mungava muri muSouth Africa, muno muAmerica, kuBritain, kuAustralia, kuBotswana, Mozambique. Kana imi muri muZimbabwe, pindai muchirongwa ndechenyu. Nasi tiri kutarisa nezvekudzoka kuri kuita vakawanda vari kuenda kumusha kuti vange vari pamwe chete nehama neshamwari pazororo rino reKisimusi rinobva rangobatanidza negoredzva. Vamwe vari kutaiwa matambudziko ari kumusha ekushayikwa kwemafuta edzimotokari, kushayikwa kwemagetsi nezvimwe zvakadaro. Tinonaona pamwe chete nehama dzedu neshamwari variko. Kana variko ikoko vari kukwanisa kurarama, chichotarisawo kurarama vamwe avo. Asi vari kune dzimwe nzvimbo vari kure, sezvataurwa nehama yangu Chris Gande, hanza vari kuti tichango kwanisa kutumira dzimari kune vamwe vari kwanisa kuenda nokuti vanga vakakwanisa kuchengetedza mari dzekufamba kuti vanga vachienda iko nokuti hazvizoita kuti vasvika kumusha ongosvika ari maoko chete aiwa unofanira kuti vasvika ikoko isi tobva tangodaidzirawo kuti vambozha vauya tombomisawo zvatachiitawo zvimwe zvitombokutandadzai saka kuti munge muchitandadzika munofanira kunge muine dzimari muhomwe tanzwa kuti paborder post yebait bridge ndopane pari kuti remerwei nekuwanda kwevanhu asi zimura inonzi yagadzirisa dambudziko iroro kuburikidza nekuisa vamwe vashandi vanokwana kuita 80 tanzwa bepanhau rechronicle vachitaura kuti zimura yaisa vashandi vanokwana kuita 80 pabait bridge kuwedzera pane vanga varipo kuti zvinhu zvinge zvichireruka mafambiro evanhu nekuti mitsetse iri kunzi yatirebei ipapo tinotarisira kuti zvicharerutsa ndima izvozvo Chris
yes jonga do we have a
yes hanzi tina va Dennis Juru pari zvino
okay Mr. Juru sakwamela kuhlelo
mukoma Chris kunjani
aibona
jonga makadini
aiwa sitirwa penyu isu regai tiziviso vateereri kuti vajuru ndiani vajuru ndoo mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vari based muSouth Africa ndoo mavari taura henyu namukoma gande
yebo Mr. Juru ya ungasitshela ngamafitshane kuti umumo unjani khona ngapho eSouth Africa besisizwa abanye besithi hayi eZimbabwe kunzima asizozo sibuyele ngalesi sikhathi ngoba asenelisi imali uyathi ufika ekhaya into ziyadula lokunye okunjalo kuhamba njani bayahamba yini abantu ngobunengi
ye abantu bayahamba kodwa akufanele iminyaka abakho baningi njengeminye iminyaka ngoba ba sikhangele i-date namhlanje ithi 19 kodwa abantu awakabe khona kakhulu but impahla iningi ukudlula abantu so masilinganise nenye iminyaka uyabona ukuthi abantu abakho baningi kakhulu
hayi kwezwakala jonga
vajuru ndofunga mukarova semarovera amaita paisindebele apa nerurimi rwaamai rwechizezuru rweshona rwechikaranga mubva maita futi nerwechirungu rwamakadzidziswa kubvira muri grade 1 tichitaura kuti zvinhu zvakamira sei vanhu vangonzwa vari kunzewo kuti zvinhu zvakamira sei tichitarisa nyaya yekudzokera kuzororo ifirst season tozva kuti zvinhu zvinoti apo nepapo tatoona vamwe vangu vachitumira mamesaji kustudio 7 vachitaura kuti taane mazuva anokwana kuita mana hanzi takakwira bhazi rimwe ratisingatauri hedu nezita nokuti hatina kukwanisa kubata vebhazi iroro kubva kuport elizabeth nemusi wemugovera kusvika iye nhasi vanga vasati vasvika muHarare izvii zvamungataura pamusoro penyaya dziri kungoitika negadziriro idzi
hongu mukoma jonga ndichitanga zvangu nenyaya yevanhu vakabva musi wesunday kuport elizabeth hongu pane bhazi ratisingakwanisa kutaura nezita zvedu asi vanhu vanoaziya mabhazi anobva kuport elizabeth pane bhazi rakabva musi wesvondo Port Elizabeth bhazi iri rakawanikwa richioverita richipisa zvakanyanyisisa zvokuti rarisakwanisa kuti ringe richifamba saka bhazi iri harina kuzokwanisa kusvika kuHarare nenguva yaifanwa kunge richisvika asi zvisinei hazvo muzuva ranhasi pandapedzisa kutaura nayo vebhazi iroro vanga vave mumasvingo saka tinofara kuti bhazi iri razokwanisa kusimuka nhasi kuti ringe richienderera mberi nerwendo rwavo saka tarisa vanhu vaveko asi havana kuwanda sekuwanda kwavanosita kunyanya takatarisa munyika yeSouth Africa inove ine vanhu vakawandisa vanobva kuZimbabwe tinoona kuti izvoni zvinhu zvinonyanya kutumirwa kudarika vanhu takatarisa paSouth African side tiri paBait Bridge tinoona kuti veimmigration neve SARS vakushandira vari kunonzi kukomeshowa kuzasi uko havachisiri kushandira vari kumusoro kwatinoziva vari kana isiri nguva yezororo asi hazvo mitsara iriko zvayo asi iri kufamba nechimbi chimbi tinoona kuti mitsara iri kufamba zvikurusa zvekuti hakusi kunyanya kunonoka zvekuti ungati wanonotwa zviri ngopota zvada kuinzana nemafambiro anosungoita vanhu kana isiri nguva yezororo tichitarisa kurutivi rwezimbabwe tinoona kuti mitsara iri kufamba zvikurusa iri kufamba chaizvo zvekuti mabhazi aye anosumuka kana muri muJohannesburg anosumuka nenguva dzekuma 6 5 6 tinoziva kuti mabhazi wayo anosvika ku paborder kuma 1 asinoti kuma 4 makuseni anenge atodarika. Saka zviri kufamba zvikurusa, misara iri kuita ichiwanika asi achifamba ichifamba zvakanyanyisa. Kwoita nyaya yemitengo yemabhazi, vanhu ngavasafamba nemari inoshota. Tiri kuona kuti pane vanhu vazhinji vakabatsira musondero rinoiri vauya nemari yanga ichizoshota kumabhazi. Ndinokurudzira zvikurusa kuti vanhu vazive kuti bhazi riri kubva kuPE richienda kuHarare riri kuchaja richichaja nhasi 1500, riri kubva Joburg richienda kuHarare nhasi ranga richichaja 900 rand, riri kubva kuJoburg richienda kuBulawayo ranga richichaja 800 rand, rinobva kuJoburg richienda kwaMutare nhasi ranga anga richichaja 1000 rand. Saka ndomamirira zvakaita. Mitengo yekubva kuZimbabwe haisi dambudziko zvikurusa, because mari ikashota
unodzokera kumba. Maita basa vajurura, mbai muri parunhare. Taita muteereri wedu wekutanga ari parunhare. Alo, alo, alo. Ndofunga nhare yadona. Vajuru, tsanangurai zvenyu, maybe makangoita futi zvimwe chete nechirungu.
Okay, thank you listeners. For those travelers who are going to Zimbabwe, it might be from South Africa or any other country, third countries, please note that there will be some delays due to congestions, as we all know that this is festive season and we always experience this congestions. But what I can advise people who are who are coming from South Africa to Zimbabwe is that the transport prices, buses, are charging as follows. If you are coming from Port Elizabeth going to Harare, buses today were charging 1,500 rand. If you are traveling from Johannesburg to Harare, buses were charging 900 rand. If you are traveling from Johannesburg to Bulawayo, buses were charging 800. If you are traveling from Johannesburg to Mutare, buses were charging 1,000 rand. Those are the charges which buses were charging, I mean travelers.
Oh, thank you so much, Vajuru. Chris, regai timboona kuti Vajuru achitora mafemo. Timonzwa kuti vateereri vari kuti chii. Tina mukoma disciple Gilson Madani revanyora pashona Facebook page yedu. Hanzi pano tiripo, aiwa tinokugamuchirai. Then Wegona Chitova, hanzi hello, aiwa tinofara zvikuru. Tadzoka zvakare na mukoma Gilson, hanzi tapinda pano. Kwoita Love More Chingoma Igwenzi, tapinda muchirongwa muri semese. Vamushamarari mese, aiwa takasimba. Hanzi na Moses Kazingizi. Tirimo mukiyu yekuchirundu kuZambia, marwadzo vari kuenda kuZambia. Hanzi pane kiyu kuenda kuZambia. Ndimkoma Moses Kazingizi. Messi chamisa, hanzi temo wekazi yo ndo vangu wekukurosa haoje vasazotisecha homwe dzedu zvavaita dufandu kudai kuwanda. Ndi Messi chamisa muzvare kana ndimai vari kutaura pamusoro pevashandi vanonzi vaiswa paBetbury Border Post nezinara kuti vange vachibatsira kupinda nekubuda vanoita 8 kana makumi masere wawedzerwa kuti vange vachikurerutsira indima pakupinda nekubuda. Kwoita Boas Jayagura, hanzi zvakaoma kubhadhara 500 plus 300 pula yefind pakaoma, ndofunga vari kuboswa vana vautaura nezvemapula. Tendai Mushibe, hanzi mahwani 8 workers vanenge vasina kuwandisa here pahwani border. Ndo mamwe mashoko atinawo pano, Chris.
Yebo Jonga, si yaziseke abalaleli ukuthi lingasithumela ke inombolo zenu sixoxe lapha kuhlelo lwethu olwe live talk. Inombolo ze WhatsApp ngu +12024650318. Yes, sixoxa ke ngamalungiselelo awe kefu elekhisimus.
Hazi tine mteereri parunare. Hello. Hello.
Maskera sei.
Taskera maskera ndiya navo.
David Musungo.
Mukoma David Musungo.
Ong.
Murikufona murikupi mukoma David? Botswana, aiwa ndima ita mutereri wedu wekutanga kupinda muchirongwa achibva emangoita zvinoitwa nedangwe.
Ya, wachirino nofara chaizvo kuti tasvika munguva munadzi.
Asi muri kutaurira pasi zvakanyanya mukoma David, muri kutaurira pasi zvekuti vatereri vamwe havazokunzwai.
Alright. Tinofara chaizvo kuti tasvika muna December tiri vapenyu, kunyange zvazvo zvinhu zvakaoma kumusha. Tiri kuno kwatiri kuno kuti kuzama kusvaga kuti tibatanidze muri tirarave.
Mhm.
Saka taramba zvakadaro, hamheno kuti tinosvika kupi, dai nyika yedu yakanakawo, tiri kudzokerawo, tiri kunofara, tiri kumusha. Iko zvezvo hatisi kutomboenda, tiri kungotumirawo kuti vanhu vakwanise kurarama.
Oh, ima hamusi kuenda kumusha?
Tiri kutomboenda bhozi nemabhazi acho madhurirani ngaachiita. Unotongoona kuti mari yacho zviri nani kuti itongoisa ibatane neinoenda kumusha kunodyiwa nevari kumusha.
Kubva kuCameroni kuenda kuZimbabwe kana toti mukuenda kuHarare, imwe muri kubhadhara mari?
Ya, nguva inoiyi yeChristmas inei vanoti kwidzei, saka inenge yakuita iyo 700 pula.
700 pula from Cameroni kuenda kuHarare?
Ehe.
Pakaoma.
Pakaoma.
Ende hauzongoenda uri maoko chete, unofanira kuzosvika uchitambirwa, hauzotandadza futi variko.
Ya, ende uchazoda kudzoka futi, saka unofanira kutenga wakabata mari yakati o.
Ya, pakaipa, nokuti isisu tee tichinzi tisu maguide, kana makamauya kumusha isisu vanenge vachitenderera tikuratidzai kuti apa akugara ninge apa, ninge akatama, ninge akadaiso, maguide anoda kubhadharwa futi nekunwiswa.
Ichokwadi, chokwadi. Mazuva anenge awanda usina kuvaona vandiva.
I know. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma David. Mune vamuri kukwazisa here kana kusiyiwa mashoko pazoro rekisimusi?
Ya, ndinoda kukurudzira vari kufamba kuenda kumisha kuti vafambe zvakanaka migwagwa yedu. Especially taakudii rekuZimbabwe haina kumira zvakanaka. Ndinokuda kuvakurudzira kuti vasamhanye, vafambe zvakanaka uye vafambe kwakachena. Ndinoda kukwazisa mhuri yangu iri kuZimbabwe yose, kwamusungo wose, nemudzimai wangu nevese vanondiziva.
Thank you so much mukoma David, muwane zororo rakanaka.
Tinotenda mukoma Jonga.
Welcome. That's mukoma David Musungo is calling from Cameroon, Botswana. He says he's happy to be alive in December and he's looking forward to enjoying the Christmas holidays, though he's not going to Zimbabwe because of the costs involved. He says from Cameroon to Harare, he needs 700 pula one way, which is about 1.4 pula to and from. And he also need money for groceries and presents. And he's urging motorists to be cautious on the roads, especially those in Harare, I mean in Zimbabwe, where he says the roads are not in good condition. Chris.
Yes, sir, Jonga. Let's go back to our guest, Numzana Juru. Ukon.
Misakon.
Yeah, Numzana Juru, siyabona ubana iningi elinye abanye kade bekhala ngendaba yama permits lapho ukuthi bengakalungisi kuhle. Ungathini kubo, ungakuyini ungabacebisani labo abangani amaphepha abo amanga kahle?
Ye, ma i-permit yakho ingakhava right kuyingozi ukuthi uye Zimbabwe ngoba bazobe sithi ule overstay ma usufuna ukubuya. So kungcono ungahambi oro ma uhamba angazi uzozani i-plan iphi, kodwa ukusebenzisa i-passport kuyingozi because bazothi overstay. And then abangela wama-passport siyawazithi iningi labantu especially la e-South Africa abanawo ama-permit. Ma uhamba kufanele ube le 400 rand iye yenzayo ukuthi ufike eZimbabwe. Masibhekane le namaphepha that is ma usebenzisa i-bus. But ma uzihambela eZimbabwe ezinside amapolisa ayabe efuna 325 rand or 20 US dollars yemali oyibhadalayo emapoliseni bakunikeza i-receipt But mawusebenzisa ibhasi i-400 rand.
Okay. Hayi, kuyizwakala jonga.
Vajuru Tambo, rambai makabata Vajuru paita mutereri. Nasi nare dzinenge dziri kunakidza idzi. Regai tinzwe kuti panani. Hello. Hello, makadi.
Makasimba here.
Takasimba, ndiani avo?
Mutaura mukoma tinotenda.
Mukoma tinotenda, muri kupi?
Pretoria pakosha nguva apa.
Mukoma vari pa Pretoria, South Africa. Kumusha muchibva kupi?
Kumusha ndobva zvakarinopisa.
Zvakarinopisa. Tinotenda vekuzaka kujerera uko. Aiwa, tinotenda zvikuru.
Bhazi radhura kana ndachida kumbonoona vadhara kumusha uko manje. Ugirembere kwaMutare, bhazi retinokwira bhazi rekwaMutare rinopfuura neparoya apa, saka rinzi 1000 rand yei iri kutema mani mabhazi dako zvakumboona vadharawo paholiday apa.
Ndakanzwa vakawanda vachiti aiwa isusu because kuti tiende kumusha tine tichizoda gurosari nechii nechii, vazhinji vaingozodaidza hama dzacho dzichiuya kuZimbabwe, dzichiuya kusouth Africa. Hamuna kuda kuitawo izvozvo?
Pakaoma mudhara wangu nekuti aiwa ndingavadeedza zvedu hama dzikauya kaasi sekuti apanga umbonoona ndonotikawo zvevhure kwedu.
Aino saka
pai panenge pakaipa takuva mani asangovatumirawo zvidoko bokoizoruuruchanganibeki changanibeki angadiki kaari kunzi 800 kutumira chete, saka ai avangakutambi vasina vane nzara mani.
Saka mune mhuri here mukoma tinotenda?
Mhuri ndinayo zvangu kunoko.
Iri ikoko. Aiwa, ndandabvunza nekuti ndandanzwa muchingotaura zvevadhara, ndikati ku mhuri mungangoikanganwa kamukazoyakazidza zvekunzwa paredhiyo kuti hamuna kumbotaurwa.
Aiwa, mhuri tinenge tinadzo.
Ndizvozvo. Aiwa, tinotenda. Mune vamurira kukwazisa here? Mungoti dimu tobva taonekana.
Ndangokwazisa hangu mudhara wangu ari kushanda pachitungwiza apa pakanzuru apa.
Vanozivikanwa nekuti ani? Nokuti imangoti tinotenda sezita renyu but hamuna kutaura last name.
Vanonzi vampostori.
Vampostori. No problem. Wakwazisei zvenyu?
Ndinoda kukwazisa vampostori ndongoti mudhara tinozosangana after 25 apa pamwe mabhazi anenge adzikata kuya uzokuonai. Maita zvikuru, maita basa.
Thank you so much, mukoma tinotenda.
Zvakanaka.
Thank you, Chris. That's mukoma tinotenda. He comes from Zaka. He says Zaka, yes. Masvingo. Zaka is in Masvingo.
Zaka rinopisa.
Yes. Jerera area. And he says he could not go back home because of the high cost of transport.
Transport. Yes. Okay. That's something. You were about to ask Mr. Juru a question, right?
Yes, Mr. Juru. Hello. Juru. I wanted to ask you about the pressure that the border posts, the border employees meet during these festive seasons. Mostly the pressure there, people end up being at the border for over 4-3 days, 5 days or so. And we have seen Bedbridge Border Post beefing up its staff at the Bedbridge Border Post. That's Zinara Zimra with about 80 staff members. What do you say about this? Do you think it is going to ease the congestion that we normally see during this time?
Of course, I think it helps, but mostly what is needed is equipment. Mm-hmm. Because if Zimbra has 3 computers and hire 1,000 more employees, it doesn't help because each computer cannot be used by more than 5 people. A computer is designed to be used by a single person. So what is needed is the capacity of the border, not only the increment of manpower. So I think what they need to do is to put more equipment at the border than to only increase the manpower. That's what I think. And at the same time, travelers need to be organized, because sometimes you realize that an official can assist someone for about 20 minutes, and at the last minute they realize that that person doesn't have enough documentation. So that's waste of time. So people need to be organized. That's why I said earlier on, people should know documents which are required for someone to cross the border, especially when you are crossing with a car, with a vehicle. People should know all those requirements. So I would like to advise all travelers to have proper documents. If you are traveling with a car, you should know that you need to have a passport. There's no way you can cross without a passport. If you are traveling with a foreign registered vehicle, you should have a work or residence permit, because a foreign vehicle needs to be driven by a visitor. And if you don't have a work or a residence permit from a country outside Zimbabwe, then you don't qualify to drive a foreign registered vehicle in Zimbabwe. You should also have 750 rands for small vehicles. That's the total amount needed by Zimra, Zinara, insurance. The total amount needed is 750 rands, which is equivalent to $50. You can also pay $50. Zimra doesn't take bond notes from visitors. They want foreign currency. Travelers should also know that they should have a car registration certificate, what we normally call a vehicle book, or I don't know, we call it that way, but it's a car registration certificate. If the car is not yours, you should have a letter from the owner of the car, registered owner of the car, stating that he or she has authorized you to drive the car out of South Africa or any other foreign country. It can be in the form of an affidavit. If the car is still under bank, you need to have a letter from the bank indicating that the bank has authorized you to drive the car out of
South Africa,
that foreign country.
Okay, thank you so much, Mr. Juru. Rambe anyimuri parunaro chimbotora muteereri. Hello?
Hello, Magadi.
Ntaka Simba, ndiani vari parunare?
Ni Simba Rashe kuJoburg.
Simba Rashe, muriku?
Joburg.
Joburg. Simba Rashe in South Africa. Thank you so much. Chirongwa ndechenyu tipei zvamunazvo mukoma. Nhasi zvedu tachitarisa nyaya yekufamba kuri kuita vanhu kuenda kumusha, asi tinogona ngokupai mukana, hatisi kuzotarisira kuti panowana munowana mhinduro ayo, but nyaya tiri kukurukura ndezoro rekisimusi rakatarisa ana vana vezimbabwe vari kunze kwenyika. Ngotipai hanyu pfungwa dzenyu dzamava muchida kutaura.
Nyaya yemachiwengo ayo zvinoitika mukadzi kana unayo mumba, akaona kuti uri kutora mari yekuba, iye anotorawo achiisa pasaidi.
Ipapo manje hatigone kupatsinhira mukomana, kuti hatizive kuti pane umbo hwekuti vakaba mari kana vamuri kuti vaitorerwa mari vakaba. Tine urombo hedu. Kana musina zvinhu zvekutinge tichikurukura, toonekana hedu. Kana musina zvekutaura panyaya yezororo iyi, nekuti nyaya yamaichwenga inyaya iri kumatare, hatigone kuti kurukure muchinongedza vanhu kuti vazoba vadii.
Zvakanaka.
Tinotenda mukoma, thank you so much. Okay, Chris.
Yes, Jonga. So we are joined by one of our other guests, Victress Matutu. Siyakwamukela kuhle. Yes, siyaphila. singaxoxa ngesilungu kancane. Tell us what the situation is like ahead of the festive season.
Okay, like following during this time of season in Zimbabwe, they are like up and down.
Your line is not clear. Maybe we'll have to call you again. Ungafaka phansi zakufonela futhi ingane izwakali kahle.
Okay.
We'll try to call back Miss Victress Matutu, one of our guests. She's with Zim Imbokodo. Did I pronounce it?
Yeah, you got it.
Yes, tinamkoma Donald Mamboma. And can you please call me? Waisa namba yao wanyora pashona Facebook page. Kweta mkoma Simba Matare. Anzi mkoma Jonga na mkoma Mtungamiri Makadini. Tapinda wa Mchurongwa. Tiri Warden Free State. Wa mkoma Simba Matare. Nasi pachurongwa pana Jonga Kandemiri na Chris Gande. Mtungamiri mkomo. Akupai na Odzesi Ndebele. Kweta mkoma Mamboma wadzoka zvakara hanzi, mkoma Jonga juzi renyu rakasho na kachoso uya inaro kumusha, aish, vauda oto goa na kayangu ndiru mpenya. Tina mkoma Joel Mungani, hanzi mkoma Chris Kunjani, mkoma Jonga murisei kwa call me, saka tichaiza kungatishu wafone ravesi watiru kutawura, watakaiti nzuge mai Matutu wanengu wadzoka parunari.
Yebo mam.
Mo?
Yeah, so you were telling us how the situation is like in South Africa ahead of the festive season, especially as far as Zimbabweans traveling to Zimbabwe are concerned.
Okay, yeah. Like always, you know, during this festive season, the Zimbabweans who are living in South Africa, they get time to go home and be with their families. So it's like almost maybe 75%, more than 50% of Zimbabweans are working in South Africa are busy preparing and going to Zimbabwe. So that festive mood for the Zimbabweans who work in South Africa is just, you know, is at a higher point. Mm-hmm. They are just busy. We, like, every weekend from the beginning of December up to now, the weekends are very busy. The Zimbabweans are just busy. Some have been traveling from the first weekend of December until now. And I think these days it's worse because everyone's like on holiday, everyone stopped working on Friday the 13th. So everyone's just looking forward to having their Christmas, to having the festive season with their relatives in Zimbabwe. So the mood is just like that. It's a festive mood, a traveling mood.
Yes, you know, we have been seeing on social media some Zimbabweans who are in Zimbabwe saying, you know, like they're throwing their hands up in the air and saying, oh my God, they are coming again, those people from the diaspora, and they'll be telling us, why didn't you say this is not here? I was going to bring... I mean, in short, what do you make of the relationship between the people outside the country and those in the country when they go back?
I think people in Zimbabwe, who live in Zimbabwe, they must understand that the excitement, mm-hmm, by those who live in South Africa, it's just going home. They are not like used to be home the whole year. Mm-hmm. You are in South Africa, and when you go home, you just expect people living there, mm-hmm, to accept you like you are a family or your friend. You just went for a year to South Africa, mm-hmm, and when you go there, the people in Zimbabwe, they just like they feel like people coming from South Africa. They've got this tendency that they don't like people living in Zimbabwe. They don't like that. I think people call them Indiva. They are Indiva. They are here. They just start telling us stories, and they just start lying to us. Like you are saying, they'll just say, oh, why didn't you tell me that you wanted this? I should have bought it there. So I think the relationship between people living in Zimbabwe and those working in South Africa is like people from different worlds.
Mm-hmm.
In which it's not supposed to be like that.
Yeah, Chris.
Those who are working in South Africa are still Zimbabweans.
Miss Sister Matutu, let me just bring in what our listener said about that. Our listener wrote on our show on Facebook. He says that Mkoma Tendai Mushibe. He says, vanonongedza mengo ne kids emota, you know. They pointed mengo in car keys.
Exactly. Is that even true? I don't know. I don't think that's true. I just go there with my car. I put my car key. You are just there on that mango tree. You're up there. What will I use to turn the mango? Because I've got the key on my hand. I'll use the key. It's not that I'll be using the key like in case that. No, it's just because I've got my car key on my hand. You're up there in the, on a mango tree. So, obviously, I'll use that hand with the key to show you which mango to drop for me. I don't think that's true. It's just those kind of stuff that people say. You know, there are a lot of names that are given to Injiza because they come to Zimbabwe and do this and that. But I don't think that's true.
Mm-hmm. No, thank you.
Thank you so much. Yeah. Please remain on the line. Can we take? We'll take a quick break and we'll come back.
Okay.
Tinawe Studio 7, Nabatu Praxis Jeremiah.
Hello, Chris Gandhi.
Nami Ustane Hilem Shah. Siripi Sena, Ikisimusi Enche. Lonya Omusha, Olenja Bulu.
Ikisimusi Sifikile.
Isifikile.
Yato Shika. Wajuru pane nyaya mbutaurwa na Chris Gandhi. Hanzi, wanenge wabwa kunze. Vanenge vakuti dai makandudza ndakauya nemagetsi kana ndakauya nemvura ndirikuda kuti mugadzirire mhinduro rambai muri pano ratimbonzwa muteereri ari parunhare. Hello?
Hello?
Ndiani avo?
Ndinoitwa Solomon Gwerevende.
Mukoma Solomon, where are you calling from?
I'm calling from Clermont-Ferrand in France.
In France? Oh, if ça va?
Ndiri munyowa nikwanisa nanyatsoziva kuti zvinofamba sei.
Aiwa zvinonakidza tichikwanisa nge tichibatwa nevanhu vari kure iko kumuchitibatwa pamasaisai. Tinotenda zvikuru nekupinda kwamaita muchirongwa. Kumusha ndekupi mukoma Solomon?
Kumusha kwandinobva chaiko kuManicaland kuBohera kunodzwa Muzokomba ndokwandinobva.
Muzokomba movers uko.
Yes,
vanofunga vari kukunzwai kuti mukomana ari kuFrance tamunzwa paStudio 7 taurai tinzwe zvamungataura.
Ya, semaonera ndiri kuita because yes, nokunonga tiri kuno tichiita zvatinoita asi moyo nefungwa nenyama zvose zvinenge zviri kumusha tichishungurudzika neku netsekana kuti dai zvatinoonawo kune dzimwe nyika zvakanaka zvinoyemurika dei tagonawo kundozviita kumusha kwedu tabatsirika uye tasumudzirawo nyika yedu yabva mumatambudziko airi pazuva ranhasi. Zvinotibata uye zvinotirwadza zvikuru kwazvo nekuti kana tichiona zvatinowana kune dzimwe nyika dzatiridzi because ini ndakawana mukana wekuenda kunyika dzakawanda because I'm studying. I've been in Norway, I've been in Hungary, right now I'm in France, next year I'll be in London. Ndaona zvakawanda. Saka tinorwadziwa zvikuru kwazvo nekutambudzika kune kuchiita vanhu kumusha tichitambudzika nezvimwe zvinhu zviri very simple, maminor problems ekuti anogona kungogadzirisika nenzira dzimwe dziri nyore nyore chaiko asi tinoshayiwa kuti zvofamba sei ndodambudziko ndozvinotibata-bata uye ndozvinotishungurudza kana tiri kuno kunze kudai.
Ndofunga kuti zvingoita nyore, you can do the same in English. Just explain.
Okay, so it's like yes, we are here doing what we are doing but we are being really affected by the challenges that are being faced in Zimbabwe, that are being faced with our families, that are being faced by our parents, our relatives. We wish if the current government is free to accommodate ideas from different people, especially those who are in the diaspora, so that maybe they can find ways to chip in and try to solve some of the problems which are currently being faced by Zimbabweans. And some of the problems, I think, they need just little energy, just little effort. So I think it is very important that the Zimbabwean government and Zimbabweans in general, that they should try to maybe find some way to address some of the challenges we are facing in Zimbabwe.
Thank you so much. Mune vaviri here vamunogona kungoti kwadzisei panguva ino.
Ya ndinavo vaviri vanogona kuda kukwazisa zvikuru vabereki vangu baba vangu vanondichengeta igwerevende namai vangu vanonzi Angela Marwisa uyezve ndisingakanganwe mukadzi wangu naume mudzingwa nemwana wangu Tadiwa naShe vari kumasvingo.
Ndodaira kuti vazvinzwa kana vasina kuzvinzwa ndio message yavachatanga kuwana mangwana kuseni kana vari kumaruwa pavanoenda kunochera mvura vachanzikoma kanzwa here baba vachikwaisai kana vari mudhorobha pavanoenda kunotenga chingwa ndio message yavanowana. Tinotenda zvikuru mukoma muramba muchitsigira chirongwa chestudio 7.
Tatenda.
Thank you so much, Chris. That's our listener from France, Mkoma Solomon. He hails from Buera, Muzokomba area. Mm-hmm. And he was calling us from France. Ndanda vunza kuna Mkoma Dennis Juru. Mvunzo wa wambo, vunza wa yu kuti wa mkana waenda kumusha. Wanengu wa kuti hako, tulukunu wati sina mkaka, daima kanduza, ndaka wane mkaka. Wangu wa shiti kuna wakuna magesi, daima kanduza, ndaka wane masola panel, wangu wa shidaro. Hanzi ndo shikitu kanewe ku diaspora yu wa Juru.
I think it's so as nenge zvakatifure vanenge vachireva nhema zvavo because hauwanze kuenda kumusha usingataure nevanhu vekumusha ikoko. Mazuvano kune maWhatsApp kune ndo vanhu vamwe chete vanonongedzera mango nekiyavo vanezenge vononyepa. Kana uvasina mari yekutenga ngavangotaura zvinhu zvakaoma. Life yakaomo South Africa kwacho ikoko hazvirevi nekuti kana vanyangori kunze kwenyika kungave kupi kunoda kurarama akafuti. Asande kuti kutumira bedzi ndo kunenge kuripo but newewo kurarama kunodikanwa. Mukandipa mukana nda makanditendera kuti ndipinze kanya yake kutsotswa kunoitwa vanhu mumabhodha zvinobatsira vakawanda zvikurusa mukoma Jonga
ngoti bimu.
Rega ningoti gagaga ndofunga makandipa 90 seconds zvinopedza. Ndiri kukurudzira vanhu vese vanenge vachitravela kuZimbabwe kuti vasataure nevanhu vavanosangana navo mumabhodha vavasingaziye zvekuti vachiburuka mumabhazi vanoona vanhu vanovati tipei tikubatsirei vopedzisira mapasipoti avo adhindwa zvidhindo zvefeki vopedzisira vashaya mapasipoti avo asi vamboyambirwa mumabhazi bhazi richifamba vachiudzwa kunzi driver wenyu ndeuyu anonzi Nhingi, conductor wenyu ndiNhingi, asi vanoona vanhu vachinyarara kuti ziva ine dambudziko vozoti vasvika pabhodha vaakutorwa nevanhu nemakoronyera. Uye kana vanhu vachichinja mari ngavasangomhanya vachichinja mari zvisina order yese ibva waziva kuti mari nhasi retiri pamari iyi kwete kutozinotsotswa uchisvika mari yawakaseenzera yese yosheya zvayakaita. Ndikabvumirwa muchidimbu ndichati gagagaga nhasi mamiriro anga akatoita rate ndeyekuti rand to US dollars wanguva uchiti 1 US dollar wanguva chipuwa 15 rand 50, rand to bond wanguva chipuwa 103 bond kana uine 100 rand, rand to eco cash wanguva chipuwa 130 eco cash kana uine 100 rand, eco cash to rand yanga iri 155 eco cash uchipuwa 100 rand, US dollar to eco cash yanga iri 100 US dollar uchipuwa 2100. Saka ukanga uine ka idea bichana kubirirwa kwako kunozoti ikeyo nani haubva wazobirirwa zvakanyanyisisa. Ndinotenda mukoma Jonga naye mukoma Chris.
Thank you. Rambai muri parunare Chris. Tumbonzwa kuna mai matutu.
Yevo Jonga. Ndingasitela mama matutu kuti sizwa banenge kade bekhala ukuthi imbadalo yokuya ekhaya isikhweziwe kakhulu. Ungasitshela wena odibane lakho. Hello.
Uya ekhaya kugcina kufika iW iprize from phakathi konyaka.
Mhm.
Ibuhlungu kakhulu. Ngoba manje amabhasi ayi 800 rand emuntwini ole passport estraight, like ule passport ene permit 800 rand bus. Okuyikuthi ngokwa September ibus was like 750 rand. So ikhuphuka nge more than 100% ibus from September makufika manje ngo December isikhuphuke nge more than 100%. So angazi ukuthi ngubani obhekele indaba zokukhuphuka lokwehla kwentengo ye transport ye suka eZimbabwe eSouth Africa ye Zimbabwe over vice versa ukuthi abantu bengasizakala kanjani angeke sibe labantu abakutransport business etransport bekhuphe intengo yamabhasi ngaleyo ndlela ngoba yi-day like robbery le ma ungena passport bathi 1200 it's 800 rand ukubhadala ibhasi ye 400 le yasebhoda so ebantwini kunzima kakhulu yazi ma ulungiselela ukuya ekhaya ucabanga ukuthi une-passport engenapermit kuzamele ubhadale 1200 just i-single trip siyadinga mpela usizo njengabantu ukuthi kungayiwa kubani kukhulunyelwe bani ngendaba le yokukhuphuka lokwehla kwentengo yamabhasi ngoba iyahlukumeza abantu kakhulu
hayi kwezwakale ungabamba khona pha ecingweni silo mlaleli siyakwamukela kuhlelo
halo
yebo
ukhuluma lo Sizani Ndlovu ePalace eBotswana
oh eBotswana
yes
ungasitshela ukuthi lihambisa njani malungiselelo baningi yini abantu abahamba bevele eBotswana besiye eZimbabwe
baningi kodwa mina bengihlela limbuzele lo okhangelane la ma-cross borders esethini nelo okhuluma ngama-price amabhasi ukuthi why kanti ngalesi sikhathi bekhweza intengo yokugada amabhasi bona bekwazi ukuthi ekhaya kunzima kangaka
Mr. Juru nangumbuzo Mr. Juru
yes ngiyezwa iproblem ukuthi ngalesi sikhathi into yokukhala ukuthi ibhasi lithatha isikhathi ukuya eZimbabwe ngokubuyela so bagcina sebetshaje imali eningi into yesibili ukuthi izinto zingaba ziningi i-transport ibe lutshwana kusho ukuthi i-transport izobe iku-demand kufana le mali i-government ingaphrinti imali eyiningi iyaluza i-value so ama-customers ayebasebemaningi kakhulu that's why babekweza ama-price
hayi nangitho impendulo uyayizwa mnumzana
ngiyayizwa kodwa akuvuli kangako
bamba kancane nangu usakhuluma ujuru bamba kancane Mr. Juru
bengisithi ngesikhathi sekhesi njengesikhathi lesi kuba la mapolisa amaningi kuba nezinto eziningi eziyenzayo ukuthi ama-expenses ebhasi ukuya eZimbabwe abe maningi so that's why umthengo uya phezulu na
okay. Hayi ngiyabona uphendule kahle lapho mnumzana.
Hayi uyazwakala khona kodwa hey but kunzima.
So manje wena ukusuka eBotswana usiya eZimbabwe ubhadala malini kathe sokubhadalwa malini?
Normally bengikwazi ukuthi mina nginasuka angikho ngiphakathi na between isephalaphi mina manje between Francistown and Aboroni bengikwazi ukuthi from Phalaphi to Bulawayo ngisuke Bulawayo mina bengikwazi ukuthi ngibhadala
100
normal price ngakuphakathi kwesikhathi nginde 100 fula ngiyakwanisa ukusuka ePhalaphi ngiye eZimbabwe and then 100 pula ngiyakwanisa ukusuka eBulawayo ngibuya futhi lapha ePhalaphi manje into enzisa ubuhlungu ngasikhathi lesi ukuthi babe bekhwezile ama-price abo enxa yathola ukuthi enxa yikhathi esingazosuka ephalabhe usiye eBulawayo khona pheduze bangakuthathe enxa 200-300
hayi akunzima
but nge-normal price bayehlisa
okay
ile amapholisa elokhu ekhona ngale khaya
bawumenti
labo
basizwe
yeah
hayi sibongile kakhulu siyathemba labo balalele bazalizwe
ukuthi basinakekele sibili ngoba lathi yona le mali encane esiyitholayo ithola nje masiyitholi ku-GP
hayi sibongile kakhulu mnumzana
hayi kuyabongeka baba thi
thank you so much. Regarding kutarisa vateereri varipa Facebook page kuti vati Mukoma Talent Muchemwa Hanzi Bo here vana Mukoma kurisei ikoko na Robasa muri kubata nyaya dzipiko nhasi Ndini wenyu mufana from Zimbabwe Harare, nasi tiri kutarisa tirikurukura nezve gadziriro dziri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika vachidzoka kumusha vachigadzirira zororo rekisimusi. Koita Dickson Moyo, hanzi Dickson Murozva, kuuya kwavambeki kwakanaka nekuti vanhu vatambura. Vari kutaura nezverwendo rwavatambeki vanga vari munyika vachisangana nevemapato ezvematongerwo enyika pamwe nevemakereke nemamwe masangano akazvimirira. Koita Mukoma Tsangadzi Kagurabadza, vari kuGermany, vaisa namba dzavo dzekuGermany, hanzi ndapota ndifonereiwo, ndibateiwo Mukoma Jonga, ndipewo maonero angu, ndimukoma Tsangadzi Kagurabadza, totarisira kuti vakabata nhare vachakwanisa kubata Mukoma Kagurabadza. Kana tisina kukwanisa kubata muchipinda muchirongwa, tongoti mumwe nezororo rekrisimusi rakanaka vari kumusha, ndodayira kuti vanzwa kuti Tsangadzi Kagurabadza mupenyu mutsvene paGermany apo. Chris, ndofunga wane wamu watereri kana utonzwa kuna amaya Matutu.
Let's listen to Matutu. Likuzwe njani kuloko okwenzakala ekhaya kathesi ukuthi kona abantu bathi akula magetsi akula nto ezinjalo. Kodwa abantu abakhona ngapho eSouth Africa bahamba nje besithi besiyavakatsha. Bakhona yini abathi ngenxa yomumo kabayi? Hello Matutu. Hello.
Ndofunga nare yawe inenge yati raske.
Matutu.
Yeah, I think we've lost him. Eh, hey, maybe ndingoda kungopinza vajuru tinzwe kuti vanoti. Eh, vajuru.
Ishe.
Vajuru imwe dambudziko ratinaro ndere kuti nguva dzino dzezoro rekisimusi nezvimwe zvakadaro vakawanda vanenge vachipinda munyika vanenge vachizoitawo matambudziko ekukwira kwemitengo yezvinhu zvakaita sezvimwe zvekudya hanzi vamwe vanochinja mitengo yezvinhu nguva dzino dzemazororo kwoitawo matambudziko ezvemafuta ekufambisa nezvimwe zvakadaro zvii zviri kuitwawo nevari kubva kunze kugadzirirawo zvinhu zvakadaro.
Igaro ziva kuti nguva ino inguva yekuti zvinhu zvinokwira nenyaya yedemand yatabva kutaura nezvayo. Chero tichiri kukura kumusha uku tinoziva kuti chingwa waitoita chekunyoresa ukazoda kuchitenga kumusha kuya nguva yekisimusi waizwa kunzi chakanyoreswa kana paine chiripo waigona kuzochiona nemutengo wakati kwirirei. Saka igaro ziva vanhu vafanira kugara vakagadzirira, asi dambudziko rinozoita vanhu nderekuti vanenge vasina mari dzachona dzekuita izvozvo panguva iyoyo, mabhonasi anozouya kupera kwegore. Asi zvinokwanisa kuitika nezvekuti kana vanhu vachienda kumusha kana wafunga kuenda nemafuta ako ekufambisa, make sure kuti waenda wakaisa mujerican, because uchibuda semuenzanisa pabhodha rebedi bridge, uchingobuda kuti wapedza nevanhu vesabhodha, uchingobuda pagedhe rekupedzisira unosvika paine mapurisa anoshura mari, pane mapurisa anonetsa kudarika bhodha wekuti unopedzisira wazosiya mari, zvikapedzisira zvisina profiti zvekuti watenga iyo yanga yaita tichipei. Saka vanhu ngavaende vaine majerikeni avo, iyo inobvumidzwa kuti uende nayo asenda uine jerikeni. Kana uine zvinhu zvinofonera vanhu vari kumusha kusati waenda, zviri nani kuti uwese mari nekufona kana kuisa WhatsApp ubvunze kuti zviri kudiwa ikoko ndezvipi zvisiko, wogara wataurirana nevanhu vari kumusha. Zvinokubatsira kuti usazosuwa, uzazosuwa kukokora, usazosuwa tihobvu. Saka ndozvandinokurudzira vanhu kuti vange vachiita izvozvo vasati vasimuka kuenda murwendo rwavo rwekuenda kumusha.
Thank you so much, Gandhi.
Yes, Jonga silomlaleli lapha usikhumbuzo Moyo oseJohannesburg, siyakwamukela kuhlela.
Hayi, yabonga bhuti, kunjani?
Hayi, siyaphila, unjani wena?
Hayi, mina ngiphelile.
Ye, ungasiphathisa uhlelo lwethu?
Ya, mina ngibona ke into ezenzakalayo lezi ekhaya, hayi, azingiphathi. So this angiboni njengo kuvala, ngivala late emsebenzini, so angiboni ukuthi ngizokuya ekhaya njalo. Nezinhla esibe nazo ngokuthiwa ngabafowethu lapho, hayi imali ziyala ma. But umumo ekhaya hhayi awusijabulisi neze.
Kodwa-ke kweminye iminyaka uyakuhambe?
Hello.
Yeah, ngithi kweminye iminyaka uyakuhambe yini ngeChristmas?
Ya last year bengihambile into endakalayo ukuthi yafika imali yashesha yaphela ekhaya ithe imali mase iphelile. Ngacela umhlobo wami ngapha ukuthi angithumezele imali wayithumela yafika ekhaya but kwaba inkinga ukuthi ngiyithole emabhenki kuthiwa akunamali.
Okay. Manje
yeah.
Manje so kutsho ukuthi nxa ukhangela uxoxisana labanye bayahamba yini bona abanye bakhona obezwayo besithi bona hayi kungaba kulodubo ekhaya kodwa siyahamba kunjani?
Ya bakhona abafoda abahambayo abalafosa i-situation ziyabafosa ukuthi bahambe abanye nakade bengahambanga last year abanye nakade behambile njalo angithi uyazi ukuthi into ziyashiyanashiyana izikhwama kazifani mdakaba. Thina isikho ukuthi siyafuna ukuhamba kodwa izikhwama azikhwama zeneli plus bengaku-experiensayo ngakubonayo ngakubona ukuthi no nakulokuhlukumezeka nje ukuthi uzakufika ekhaya uhlukumezeke kakhulu wena sojayele impilo yokuphila kahle yokuhlonitshwa.
Hayi hayi kulungile, hayi sibongele kakhulu mnumzana, siyakufisela ikhisimusi enhle lanxa umumo ungavumi.
Hayi siyabonga lami ngapho silifise ikhisimusi elihle.
Hayi sibongele.
Okay, thank you.
Okay, thank you.
Ndivungati nemwe mutereri parunare. Hello.
Hello.
Ndiani vari parunare?
Vamudziti.
Vamudziti. Mudziti, muri kufona muri kupiwa mudziti?
Lala panzi.
Lala panzi. Saka tichangoti mukataura neni neshona bva tataura futi nesindebeleka.
Hapana problem.
Ndio vatinodavo. Titauririwo zviri mupfungwa menyu tinzwa.
Pamusoro peChristmas.
Gadziriro dziri kungoitwawo dzekhisimusi idzo vari kupinda kubva kunze kwenyika nemi vari munyika zvamungataurawo.
Tinotoyambira vari kubva kunze kwenyika nokuti nyika yedu haisisina kufanana nezvayanga yakaita kudhara. Nyika yedu yanga ichiti kana ukasvika muno munofara usina marobhari usina chii. Pari zvino manje zvasiyana zvokuti vakabva vachiva nemari dzavo vasina kunyatsokuzvichengetedza pane vanhu vaakushandiswa vangava vehurumende vamwe vacho vanenge vachitori vanhu vanenge vatori nemabasa ehurumende asi ichizokwanisa kurobha vamwe vanhu.
Mongoda ngodaro nezvimwe chete nesindebele Chris.
Iye ungasitela munomuzana.
Chindevere chakubvamba manje.
Hai vakada chakabvamba tinotenda tinongobedurirana ichi chona chamataura ichozvi.
Zvakanaka.
Thank you so much. That's our caller from Lala Panzi. Vati vanonzi mukoma vamudzviti vari kulala panzi vari kuti ivo vari kupa yambiro zvisaro zveZimbabwe zviri kubva kunze kwenyika kuti aiwa nyika yapanduka yashanduka. Kare munhu waigona kuti uine mari yako unozvidyira mari yako uchionekwa kunzi aiwa vari kudya mari yavavo, asi iye zvino munogona kuti uine mari yako unotourayirwa mari yako iyoyo. Is warning those from the diaspora to be careful when they are spending their money, to be wary of those other eyes prying on them. Hanzi vanhu vaakubirwa, there are too much robbers and thieves, so you have to be very careful, Chris.
Yes, Jonga, let's wish again our listeners and watchers Merry Christmas.
Tinave Studio 7, Abatu Frank Service, Jeremiah.
Hello, Chris Gandhi.
Nami Ustande Vile Mtana.
Siliphisela ikhisimusi enhle nonyaka omusha olenjabulo.
That's it for tonight, Jonga. I see you are now enjoying that music.
Yes, Dada Kutu Tamba and you are saying the Kambwa Chapira.
Unfortunately, no extra time.
No extra time.
That's it for tonight. My name is Chris Gande and would like to thank our guest, Dennis Juru of the International Cross-Border Traders Association from South Africa, and Miss Victress Matutu of Zim Imbokodo. And my name is Chris Gande. Let's meet again next time soon.
And I'm Jonga Kandemiri, wishing you a very, very prosperous Christmas and New Year.